chokwadi hechino maZimbabweans chokutanga vava vanhu vane tsvina ndochokutanga icho tisati tablema ani vanhu vava netsvina ukatarisa mutaundi muyanino muHarare vanhu vari kugocha chibage havana kutumwa negovernment havana kutumwa nepolitical party havana kudii asi afunga mufungo wake wokuti rega ndinogocha chibage pasina kana toilet rachi izvozvo zvaitika takuchiona kuti urati vanoongorora nenyaya dzamatunhu ndivanani ndo patinozouya kumakanzuro tozoona kuti machief executive amakanzuro vachiona munhu achiuya one nakamoto kake kechipiri nechibage chake kechitatu poita vamwe vanhu two poita vamwe vanhu three poita vamwe vanhu four zvoona kuti makanzuro haashandi now kechitatu takucharata kuti ko vanoona nezvamakanzuro ava ndivanani ndobva takuenda kumapolitical parties MDC alliance ndo vakati isusu tabvisa ZANU PF mataundi isusu tinogona kurana mataundi ndo zvinoratidza kuti maexecutive council officers hapana zvavari kuita iyo MDC yacho inoita superintend these people hapana zvavari kuita korera haiko kuruzevha kwakahwina ZANU PF korera iri mumatauni munotongwa neNDC they don't have an iota of proper planning
vamafume
tekutanga ndinoda kuchema nemaZimbabweans ese pane maZimbabweans over 20 ashaika zvinhu zvinotishungurudza and tine urombo tinoti kune mhuri dzavo mwari dai yavanyaradza mwari dai yawana simba zvokuti vange vachigashira kutonga kunenge kwaita mwari tiri kuzama patogona napo nehurumende nekanzuro kuitira kuti maZimbabweans vana vadiki vakuru vashandi nevamwe vese vange vasiri kushayika panguva yakadai so tiri kushanda zvakanaka nevashandi vekanzuro vashandi vehurumende vashandi vese vese kuti tinge tichidzivirira ii chirwere chekorera chirwere chekorera chauya nenyaya yezvunhu zvakaitika semadhemu kunzi dhemu musami dhemu isina kukurumidza kuvakwa nemari iri kushandisiwa itisenga vamwe vanhu kubva kune dzimwe nyika vachiuya kumafuneral zvinodhura tichitadza kutenga mushonga inochengetedza zvinhu zvakadaro senyika mapriorities edu haana kumira zvakanaka panguva inoyi dai tashaya muromo wekutsvaga nokupumana uroyi
vachirumanzu manzwa zvataurwa navamafumeso
if kana ari meya weMDC alliance havana here ma4x4 are we in a desert here right maambulensi anotengwa nani iye zvimwe zvipatara zviri muHarare hazvisati zviri zvipatara here zvekanzuro zvinoraniwa nani at the end of the day and anozvirana iyeye pakeji yake imarii ndozvatofanira kuti titarise izvozvo and anodhisaida izvozvo ndiani kana maresolutions achiitwa anoitwa necouncil ende tiri kuti kanzuro iyi ndeyani ikanzuro yeMDC vanovhotera chinyi pavanenge vachivhota ipapo
nyaya yandiri kutaura apa yakajeka zvikuru kunzi dhemu nemusami dhemu rofanirwa kuvakwa nehurumende matown clerk nanhasi MDC iri kurambidzwa kuemploya town clerk vainoda minista weZANU PF asina kuapprova nanhasi makanzuro aMDC panga pane macommission anga akaiswa naminista weZANU PF zvese izvi inini ndiri kuti ZANU PF iri kukanya ZANU PF haisi kuvaka madhemu ZANU PF iri kuinterfere mukumanaja iko zvino kune devolution vakaapoinda maministers zvisiri pamutemo nyika yese kuti vainterfere nenyaya dziri kuitwa nemakanzuro